This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 27, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ive municipality vari kupa vanhu maletters of final demand yevanhu vane zvikwereti, kuti vane zvikwereti zvavanavo nekanzuro ndiyo letter of final demand yavanofanira kuti vakasaiteerera iyoyo vanobatirwa midziyo yavo.
Vamiriri vevagari vemuHarare vonetsekana nekubatirwa midziyo kwoitwa vagari nekanzuru nenyaya yezvikwereti.
Kurarama kutoneta nekuti nyongo tiriro basi vati kana kwaitoneta nekuti tanga tisingatambiri. Taitotengesa mombe, taitengesa huku, mudzimai achirima mugadheni remuriwo kuti zvizvifambe.
Vagari vekuchisumbanje vonetseka nekugumurwa kwavari kuitwa pamabasa nekambani yeGreen Fuel.
Ganda iri ukaita purazi rako rikashayiwa foromani, vashandi imomomo shandiro yacho ndeyekuti auya nguva dzake, saka purazi imomo ngarichida chingoda foromani. Saka pabasa ramwari ndirikuona kuti vanhu vazhinji vari kupota vachibuda mugwara nepamusana pekuti hapana vatingati vakanyatsomira saforomani.
Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro nemuimbi vaHosaya Chipanga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA rinoti riri kushishikana zvikuru nekutorerwa mudziyo kuri kuitwa vagari vachinzi vane zvikwereti kukanzuru. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vagari vanopfuura zviuru zvina vachatorerwa midziyo yavo, uye masamanisi evamwe vanhu vanosvika zviuru makumi maviri nemasere ari munzira kutumirwa. Kanzuru inoti hurumende, vagari nemakambani vane chikwereti chinosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora kukanzuru iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weCRA vaSimba Rashe Moyo.
Ichokwadi, muguta reHarare nemuchitungwiza nyaya iyoyi yatotanga. Vemunicipality vari kupa vanhu maletters of final demand yevanhu vane zvikwereti, kuti vane zvikwereti zvavanavo nekanzuro ndo letter of final demand yavanofanira kuti vakasaiteerera iyoyo vanobatirwa midziyo yavo, vanobatirwa property yavo yakafana nemba, yakafana nezvimwe zvinobatika zvinokwanisa kubatiwa nebatare redzimhosva. Saka ndingati inyaya inosuwisa, inyaya isina kumira zvakanaka kwatiri isusu vagari. Takatarisana nemamiriro akaita zveupfumi munyika, takatarisana nenyaya dzakawanda dzatiri kuona dzinobudirikidza nenyaya yekuti even iyo hurumende pachayo iri kutonetekawo kuwanikwa ichitambirisa vashandi vayo. Kanzuru pachayo iri kunetsekawo, haisi kukwanisa kutambirisa vashandi vayo zvinoenderana mwedzi wega wega. Saka ndingati zviri kutinetsa zvikuru kuti danho rakadai ringatorwa here nemamiriro akaita zvinhu. Asi hatisi kuti vanhu ngavasabhadhara, tiri kukurudzira vanhu kuti vaite pese pavanogona napo kuti vawanikwa vachibhadhara zvikwereti zvavo zvavanazvo kukanzuro. Asi danho iri ratorwa iri richaita kuti vazhinji vawanikwe vachitorerwa midziyo yavo nenyaya yekunzi vanenge vasina kubhadhara.
Pane urongwa here wekushanda nemagweta panyaya iyi?
Ichokwadi, isusu takabatana nevamwe vedu vakafanira nekuchitungisa kuri kunzi kuri kuitika nyaya iyoyi. Tine urongwa hwekuti tironge misangano mazuva mashoma shoma anotevera yekuti vese vari kunzi tishandira tsamba idzodzidzi tichavakoka kuti vange vachiva magweta achavarondedzera zvavanofanira kuita zviri pamutemo. Nenonge vapiwa tsamba idzo kuti vanofanira kuita senyu, nekuti mukapuwa tsamba mukaramba makanyanyara chokupedzera ndechekuti property inouya ichitorwa nevekanzuro.
Sachigaro weCRA vaSimba Rashe Moyo vari parunare muHarare. Vashandi vekambani ye Green Fuel vanosvika makumi maviri nemashanu vakamiswa basa svondo rapera kuchisumbanje kunogadzirwa mafuta ekufambisa dzimotokari kubva munzimbe kana kuti ethanol. Kambani iyi inonzi iri kutatarika kubhadhara vashandi vayo uye vanenge varatidzira vanoti vari kudzingwa pabasa. Hatina kukwanisa kubata mumwe mukuru wekambani iyi Kenneth Robson Matonodze avo vati vanga vari mumusangano. Tabata mumwe wevashandi akadzingwa basa vaDavid Stole kuti tinzwe zviri kuitika.
Saka musi wa1 June tikanzwa vanotoripota kubasa musi wa15 saka 15 yasvika ongosvika kunzwa kuti basa hapachina but our show is going to employ more 120 drivers. Kuvamisa 25 drivers.
Makapuwa chikonzero chekuti kudi?
Hapana chikonzero chakataurwa but from our own view vanga vachitsvaga vanhu vaita spearhead the strike. Saka as a result zvekuti madriver anga akanyora resignation letter achiti hatisati basa citing the reason yekuti hatisi kuora for 7 months ende patakambostrikea papaya vakamanaja kurova one of the drivers akagara ane injury akavhunika gumbo vakamurova. Saka that is that hatisati basa vakatiingira tadzokere kubasa tadzoka kubasa ndipo vakazosvika panguva yekuti vakutidzinga.
Makapedzisira kupuwa mari yacho rini yemihoro?
Marimo rakapuwa vhiki yapera 25% of March but it needs 6 months to be backlog.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ndine vana vatanhatu vosanda kuchikoro.
Saka makurarama sei kana musisina basa kudai?
Kurarama kutoneza nekuti nyongotero pabasa pacho kana kwaitoneza nekuti tanga tisingatambiri. Taitotengesa mombe, taitengesa huku, mudzimai achirima mugadheni remuriwo kuti nzvimbo ifambe. Saka izvozvo tichaimbo tichiona pashoma saka tisina pachawana futi nendotiita sei hatitongovimba kuti mwari angatirashe asi tatoona nechekuti hurumende ndiri tiregerera nekuti ndiwo vanofanira kuimplementa mutemo woimplementa mupolicies anotevedzerwa such that munhu akareswa anosungwa nemutemo kwete kuti munhu aite madiro ake sekuti inguva yanasimidii sekuti hapana chatakarwira.
Mumwe mushandi wekuchisumbanje akadzingwa basa vaDavid Stole vari parunare kuchisumbanje kwakare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiang.
My Isabel.
Yeah, me know.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasita fadza vari pasita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer, Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naAmai Chipo Mutasa. Avo vanoshandira kambani yeTel One semutungamiri wekambani iyi. Amai Chipo Mutasa vari muno muAmerica umo vari kushanya nevamwewo vatungamiri vemakambani emuZimbabwe apo vari kushanya vachiita hurukuro nemasangano akadai seWorld Bank, IMF nemamwe mapazi ehurumende yeAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Mutasa. Mungatitsananguriro kuti zvii zvamafambira imo muno muAmerica?
Tafambira hurukuro dzekuti mabhizinesi aitirwe zvakanaka muZimbabwe uye kuti tiwane mari dzinokwanisa kubatsira mabhizinesi muZimbabwe.
Tinoona muri pakati pevarume vakawanda vanotungamira makambani emunyika, muri mudzimai mumwe chete. Munonzwa sei imi semudzimai makamirira mamwe madzimai ese emunyika?
Ndinonzwa kuti semadzimai hatina kukwanirwa nazvo. Zvakanaka chaizvo zvatakaona kuti vatati chikurukura nawo vakatozvionawo kuti madzimai tinenge taita vashoma asi takavavimbisa kuti kuZimbabwe tiri madzimai akatowanda zvakatonyanyisa kune vamwe vakuru kunda ini nevamwe vakuruwo vatinosenza navo vanokwanisa kunge vakauya kuno asi hazvina kuita saizvozvo nekuti kwaingoda kuti kumbouya vamwe vari tiri vashoma asi ndinoziva kuti munguva iri kuteera ndee tichauya tiri madzimai takatoti wandei kuti titaure nezve kufambiswa kwemabasa emadzimai nemabhizimusi emadzimai
Imbotipeo norondo yenyu tinoona muri mutungamiri we Tel 1 tipeo norondo kuti zvakafamba sei kuti muzoona muri pa position yakadai semudzimai tinoona vazhinji vechisikana semi ndee ndakatarisa ndichoti ndozvandodawo kuita rimwe remazuva tipeo norondo yenyu zvazviri nyore here
handingati zvazviri nyore zvakanyanyisa asi kuti ukashanda nesimba ukaratidza kuti une chido nebasa rako zvinogona kuita uye nyaya dzekuenda kuchikoro nekuwedzera mukudzidza zvinhu zvinokurudzirwa zvikuru ini kufamba kwangu ndakanga ndakatraina seaccountant originally asi ndakazokwanisawo kuita zvimwe zvimakosi zvebhizinesi zvakangokwanisa kuti ndingosimudzirikawo saka ndiri kungoona ndichibva kwandainge ndichimaneja kuRainbow Tourism Group ndiri chief executive ndakaona kuti nguva yangu yanga yakwana ndikati regai nditsvage zvimwe zvingangondibatsira uye zvimwe zvingangondiratidzawo zvinhu zviri relevant muno muZimbabwe saka ndakaona opportunity yekujoina Tel 1 yanga iri a big challenge kwandiri saka ini ndakangoibvumira challenge iyoyo nekuti sezvamunoziva telecommunications industry iri kutoita kuti zvinhu zvikwanise kufamba muZimbabwe nemaekonomi akawanda anokwanisa kusimudzirika nekuda kwetelecommunications so ndakaona relevance yetelecommunications kuti inobatsira zvikuru
mungape yambiro ipi kune vamwewo vasikana vechidiki kana madzimai vangangodawo kunge vari kuwana mabasa iwaya pamusoro
yambiro yandingangoda kupa ndeyekuti hatina mashortcuts tinofanira kufamba negwara kwaro uye tofanira kuoneka tichiita zvinhu nesimba uye tiri vanhu vakatendeka pamabasa uye tiri vanhu vanoita zvinhu zvinogutsikana kuti zviri kubatsira makambani edu atiri kushandira
pane vamwewo vechidiki vakateerera vasikana vechidiki ivapeiwo kurudziro
ndingangoti kune vasikana vechidiki kune maopportunities akawanda ekuita you start from somewhere ini I was a nobody pandakatanga asi unotanga nesomewhere paunotanga ndepekuti don't despise humble beginnings ini pandakatanga handina kumbofunga kuti ndichasvika pandiri mufunge asi nokuda kwekushanda nekuda kwekuvimbika pabasa nokuda pekungokurudzira kuti ngatingoitai zvinhu zvakanaka unongoona zvichingokwanisa kudini kuendeka uye uchikwanisa kuwanawo vamwe vanokwanisa kukubatsirawo kuverenga mabhuku uye nekuwana vamwe vanokwanisa kubatsira vekukurukura navo kuti vakubatsire zvinhu zvakanaka izvozvo vanhu ngatipotei tichiita nguva yekuti tinamate tichiudza mwari zvishuvo zvedu tichiwana kuti tibatsirikane nezvatinenge tichiita
tinoona muri amai vane mhuri uyezve mune basa iri repamusoro zvii zvamungapewo sekurudziro kune vamwewo vari kuita izvo zvekuti kujagla kuita amai uyezve uri kuita basa repamusoro
zvinhu zvinogoneka chaizvo asi ngatizivei kuti kana uri amai uri amai kana uri kubasa zvekubasa ndezvekubasa kana wasvikawo kumba zvekumba ndezvekumba
aiwa tinokutendai mai Mutasa kunge manga muri pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mupenyu
tinotenda zvikuru
chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nababa Hosea Chipanga avo vakanyoresa nesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe chechi yavo yeMessiah's Apostolic Prophetical Inspired People's Institution kana kuti muchidimbu maPP vanhu havazoona here kunga vachipanga vafunga kuparura chechi kuti vange vachiitawo mari sezviri kuitwa nevamwe vane dzikereke dziri kungonzi dziri kuita mari
ya ichokwadi ndinotitauri kutana kujava mwana wamai vamwe vari kuita nekusaiziva kana kuti tinotora sekuti unoona kana ndaiukaita purazi rako rikashayiwa foromani vashandi imomo kushandira yacho ndeyekuti auya nguva dzake saka purazi rinongonga richida chingoda foromani saka pabasa ramwari ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kupota vachibuda mugwara nepamusana pekuti hapana vatingati vakanyatsomira saforomani asi nekuda kwekutangwa kwesangano iri semamira rakaita vanhu vakaziva chokwadi zvichaita kuti vanhu vayere chitendo zvitendero zvizhinji zviri kutora advantage yekuti hapana chitendero chakamira saforomani
saka kerekei ine muzinda kupi vachipanga
ndiri kutarisira kuti kwatichapuhwawo nzvimbo zvikurusa ndakanga ndatokumbira kuti dai hurumende ikagona kutiwanirawo purazi rine mvura kana dhamu kuti tiise muzinda wedu ipapo apa tinenge tichiitira kuva tiri mumunda weiden kana tiri mumunda imomo tinogona kushandisa munda iwowo kupota uchibatsira because mwari iwelfare saka ndiyo shuviro yangu kuti dai ndiyagona kuwana munda vandingagona kuti uchiita headquarters kunyange tikazoita yedu maofices mumadhorobha nezvinezvinhu zvakadaro asi headquarters ngaive mumunda
saka pari zvino mune nhengo ngani
iko zvinoizvi handisati ndava nemafigures handingati enhengo sokuti nguva yese mumashure omu ranga ringori shoko ranga riri kufamba nekuimba zvinezvi tisati tanyatsopuhwa mvumo iyi havanga mutsvigawo kuti ndakabvumirwawo nevanoona nezvemakereke saka iko zvino zvaakuchichiita manje kuti kana taakuchichinda on the ground tichaizotangisa manje kuchiona kuti tine vangani vada kutambirawo mufungo iwowo nekuti chinangwa chedu ndechekuti umambo hwamwari huiswe panyika pano sezvazviri kudenga
vamwe vangada kuziva kuti vachipanga vakazvarirwa muchechi here kana kuti vakakurira muchechi here kana kuti kutotanga kuda kuchiita zvechechi kwavaa kuita vasvika pazera irori
mbvunzo wenyu wakanaka chaizvo mabatiro wakati vandei ini kungozvarwa zita irori rekuti siya irori kana kuti osaya kungobhabhatidzawo semwana wemupostori ndaberekwa ndiri mwana wemupostori kwaakungokurira muchitendo chiya na baba vachingotungamirira
ndopeta chirongwa baba chipanga ndichibvunza kuti makambozama kupinda mune zvematongerwo enyika tichiri kuyeuka muchida kukwikwidza kuve mutungamiri wenyika zvii zvakazoita kuti musiye zvematongerwo enyika mufunge kutevera zvesvondo izvi
ichokwadi azuva uri kutsanangudza ndozvandatsanangudza kuti kana uchingoimba ugone kutsanangurira vamwe vanhu kuti zviri sei ipapo pandaida kukwikwidza zvematongerwo enyika ipapo mufunge otherwise nofunga dai zvakatozikanwa ndidaedi kana ndakatopinda muguinness book of records because ndakatotanga ndaenda kuzanupf kunokumbira kuti ndingabvumirwawo here kuti ndikwikwidze maererano nezvandaiona zvekuti unenge uchiona zvako wega woiwe zvisikuoneka nevamwe saka ndakatoenda kuzanupf headquarters kunokumbira kuti ndaida kukumbirawo president kuti ndikwikwidze nepamusana pekuti pane zvandaiva ndaona ndogore vandakaimba rombo rwa rekuti dhanyero mudanga resimba mudari yamuro sunukai hama mubhotewo mutambo watsukaruka zimbabwe mudanga resimba yodaru yamuro sunukai hama mubhotewo mutambo yawaoma hazvina akada kutsvaga kuti nhaka zviimbireidza ndo zvandatangatina kudeza kuti kuimba hakukwani asi pane zvandaiva ndaona zvakaitisa kuti ndidaro
aiwa tinokutendai zvikuru baba chipanga nekuwana nguva yekutaura nesu pano pastudio 7 pachirongwa chedu upenyu hwedu onekai zvenyu vateereri
sari zvakanaka vateereri tange tichingosangana madimana ese enyika matenda
manga makateerera kune muimbi baba Hosea Chipanga muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
tinotenda Jonga
kode nandinawa ndinovenga nemuna ndinadaka saka warwadziwa nee kutenga zone mazono vari kuti mazono vari kurarama nezvipi zvinei newewewe
zita rangu ndinonzi Freeman from Zimbabwe aka Danco Doctor makateerera kustudio 7
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vamiriri vevagari vemuHarare vonetsekana nekubatirwa mudziyo koitwa vagari nekanzuro vagari vekuchisumbanje kukambani yegreenfuel ethanol plant vanoti vari kushushikana zvikuru nekugumurwa kwavari kuitwa pamabasa Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina, Kips Dube.